Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wechitatu ndira 19, 2022. Makatirira kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanza kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Zimbabwe ichaita maby-elections na 2022. Saka kazhinji kacho kwetinozova kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu, chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe uyezve kuti kana vanhu vaita sharudzo, sarudzo dzavo dzichengetedzwe.
Sangano revatori venhau rotyira kutyorwa kwekodzero dzevatori venhau munguva dzesarudzo. Vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume. Godwin Mangujka anotipanyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza 2018.
Vando vari kutaura kuti tiva kuchina by-elections, tiva kuratidza vamanzvera nezanupiefu kuti isusu titakasarudzana tikuda kuti vabate basa. Saka ndonyaya dziri kubuda mumacommunities, ndonyaya dziri kubuda kunharaunda dzakasiyana siyana across the country.
Sachigaro webato iri kumatebeleland north zvakare vaimirira Binga North muNational Assembly vaPrince Duveko Sivanda vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume. Vati vanhu vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavakaitwa, nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi pasarudzo. Vati ivo nevamwe vavo vese vakadzingwa vachadzokera pazvigaro zvavo muparamende nemakanzuru.
Maconstituencies ose akatorwa navachamisa mu2018 ari kudzokera akadaro. Zvatiri kutarisira kuti tichawedzera nezano kwakadzingwa kana kwakashaika mamembers of parliament ezano. Isusu edu atori muhomwe tavutoda mo kutorera zano kuratidza kuti 2023 tiri kutora hurumende.
VaEthridge kureva avo vaimirira Epworth vanoti vanotarisira kudzokera kuparamende nekuti veruzhinji kuEpworth vanovimba nebato ravo.
Vanhu kana vachitiona isu sevamiririri veMDC vanoona hope yakanyanyisa, tariro yavo yangova muMDC chete. Ende vanhu vese kuEpworth almost 85% vakatongomirira chete kuti vaise vhoti, vakangomirira kuti vaise vhoti
vasizi vavaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende nemakanzuro adziite zvido zvevanhu, uye bato ravo rave nehwaro hwekuona kuti vanhu ava vari kugona basa here kana kuti kwete. Vati izvi ndizvo zvichashandiswa kuona kuti vanhu ava vomirira bato zvekare here kana kuti kwete musarudzo dza 2023.
Nyaya yatinotarisa ndeyekuti mamembers of parliament nemacouncillors vachiva machampions ekufambisa zvido zvevanhu mumavirus leadership platforms avanogara like parliament and local council board. Vavanenge vachifambisa nyaya dzedevelopment, nyaya dzekuti vamirire makodzero evanhu, nekuti ndodzi central objective yavakasarudzira kuti vaende kuparamenti.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Vasidix Muradzipa vanoti danho ratorwa neMDC Alliance rakanaka chose uye nhengo dzebato iri dzichakunda sezvadzakaita muna 2018. Vati hapana chakanyanya kushanduka kubva panguva iyi.
Sekuona kwangu vatsigiri nevanhu vebato reMDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa vanhu vanoziva zvavanoda ende vari clear pakuziva zvavanoda nevanhu vavanoda, uyezve hapana chingatadzisa vanhu ava vakadzingwa kuti vadzokerezve vachinokukwidza nekukunda mumabielections atakatarisana navo, nekuti vanhu vakambenge vakavasarudza pekutanga ndiwozve vanhu vachazovavhotera mukati menzvimbo dzavo, uyezve vanhu vakanga vane kugunun'una kukuru pakudzingwa kwavakanga vakaitwa navadouglas ngonzura vachiti havasiriwo vakaita kuti vapinde pazvigaro izvi ndio vakavavhotera kuti vapinde. Saka vanhu ivavo zvakare vachavavhotera kuti vadzokere pazvigaro zvavo.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vati nyaya yemakakatanwa nekurwirana mazita inogona kukanganisa zvikwata zveMDC musarudzo.
Makwizi ngaasangeitwa mumapoka ezvematongerwo enyika okungoti vanotamburana damburana. Vanhu havana kumirirana kuti vadamburane damburana zvonzvoro kuti ndozvavaitsvaga. Vaitsvaga kuti utungamiri hunge hwakanaka. Kana yanga yava yokwana Bvanyangu vanhu vachangoona kuti zvimwe tinopedzerei nguva henhu yedu zvekune vanenge vakaita sevakarondeka wenge vakadaro. Saka pachaita kudamburirana ipapo nhembe zvichadamburiranwa nokuda kwenyaya iyeyo.
Mamwe mapato akaita seMDC yavamonzora pamwe nezapu ari kupindawo musarudzo idzi. Mangwana ZANU-PF iri kuita sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemabielections muna Kurume. Mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati bato ravo richakunda musarudzo idzi kusanganisira sarudzo dzichaitwa muna 2023. Sarudzo dzemusi 26 Kurume ndedzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro zvenhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti nemamiriro akaita zvinhu gore rino vatori venhau muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhake dzine sarudzo vachatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya. Sangano iri ratiwo riri kunedzekana nemashoko akaburitswa neCitizens Lab yekuCanada anoti Zimbabwe, Zambia neBotswana dziri panyika nomwe dzemuAfrica dziri kupomerwa mhosva dzekusora zvisiri pamutemo vanhu vadzo dzichishandisa unyanzvi hunonzi Circle Spyware. Gore rino Lesotho neAngola dziri kutarisira kuita sarudzo, uye gore rinouya Zimbabwe, Eswatini neMadagascar dzichaendawo kusarudzo. Misa Zimbabwe inoti munguva dzesarudzo hurumende dzinodzika mitemo yekuomesera vatori venhau nevanopikisa. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo.
Tochitarisira kuti mudunhu redu nyika zhinji dzichange dzichienda kusarudzo mugore ra2022 na2023. Zimbabwe ichaita mabielections ra2022. Saka kazhinji kacho kwetinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa, panorohwa vanhu. Chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe, uye zvekuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe. Tochitarisira zvakare kuti nenguva yatiri kuenda 2022 chii chakamboitika mushuremu. Mushure mugore ra2021 kwakava nekudzimwa kwemadandemutande.
Zvakaitika kupi izvi musadhake?
Kune nyika nhatu dzemusouthern Africa dzakadzima masaisai. Democratic Republic of Congo muna 2021 munguva yekusarudzwa kwemutungamiri wenyika. Eswatini yakadzima kaviri muna Juni nemuna October vanhu vachiratidzira kusafara nekutongwa kwamambo. Tochienda zvakare kuZambia yakadzima muna August munguva yesarudzo dzemaelections dzavo. Izvi zvinotiratidza kuti nemaelections atatarisana nawo muna 2022 na 2023 madande mutande ari parumana nzombe. Saizvozvo ngatigare takatarisira nekutora matanho akakosha kuti tinge tichivhika kuti madande mutande aya asavharwa. Tochitarisa kuti mugore ra2022 tirikupinda nemitemo yakagadzirwa kuti icherechedze kana kuti isunge vanotaura nhema mumakotsi nenyaya ze COVID.
Yaka atangira kupi mtemwe?
Yaka changa kuiswa nenyika ya South Africa muna 2022. Mgore roro Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe zikabatira. Zikaisao mtemwe ya Zimbabwe ichiba enda kumirisa.
Sei mchiti ya kabea zikisa gecho?
Mkuti ya kaisa ichikamuche 14 ya tino tiyo masende ziloshika 20 years mchiere kano kange wa batwa ni mosha ya kutaura jisizo nesho ya COVID-19. Ninyo ya ze Omicron zikwezi tunaona kuti mitemo ichawe zira ushambisi wapane uti biskwe kuzo itaoswa kari chatinoona ndeche kuti watakwe na une ne kucherechezwa kwe na u ndo zvimwe zvakanga zvakanganiswa zvikurusa nedenda reCovid.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivi ratinorerekera tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi paradza avo vanakurirawo vanopikisa nyoka menyu vachiti vanombombunyikidzawo vatori venhau. Asi vanopikisa vanogara vachiti hurumende ndiyo inozikanwa nemangoromera ishandisa mapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaparadza.
Isusu se government se ministry of information tiripo pakudzivirira zvakadaro kuona kuti kodzero dzevatori venhau dzachengetedzwa. Saka tichaita misangano nevamwe kunyanya-nyanya vemapoka ezvematongero enyika nemapurisa.
Munenge muchida kuvaudza kuti kudi?
Tivaudze kuti majournalists oro vatori venhau vachapi venhau vapiwe mukana yavo yekuti vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa kana kuti pasina kuharaswa pachirungu. Saka tichataura nezvazvo nekuti dzimwe nguva vatori nhau ava vari kumbunyikidzwa neavo vanoita nezvematongerwo enyika kunyanya-nyanya veopposition.
Ko vanopikisa vanotyora sei kodzero dzevatori venhau? Tinonzwa kanguva dzakawanda vanogara vachitiwo hurumende ndo ine mangoromera, vanoita sei?
Vanomboita dzimwe nguva dzavanotandanisa kana kuti vanhu vavo vavanorova vatori nhau. Saka isu se ministry toda kuzvigadzirisa izvi kuti zvisaitika.
Munotanga rini?
Kutanga nema by-elections ari kuuya muna Machai tozoona nesarudzo hombe yema general elections yegore rinouya. Saka izvozvo zvozvo ini ndakamirira mukuru wangu mai Mutsvangwa tichazama patinogona napo kuona kuti tataura nevane mamwe mapoka kuitira kuti vatori vedu venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakaindinesi paradza vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5266 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe kana kuti 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri negumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,215,836. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana kana kuti 3,242,414. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu zvine mazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 30,841. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKiev kuUkraine, uko vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika iyi murwendo rwavanoti nderwekubatsira kuderedza kusagadzikana kuri munyika iyi zvitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo. Vanhu gumi vafa muMadagascar zvitevera kunaisa kwakaita mvura nezuro usiku muguta guru renyika iyi reAntananarivo. Izvi zvaziviswa nebazi rezvemukati menyika. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuwedzera zvakanyanya nemusi wechina uye icharamba ichinaya kusvika mukupera kwemwedzi. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro nava Alec Sandikonda Sakara avo vari muLilongwe guta guru reMalawi, uko vakavhura chitoro chavo chinotengesa zvekuvakisa dzimba. VaSakara vakaberekerwa kuKaroi mudunhu reMashonaland West vakadzidza kwakare kuKaroi nekuChinoi. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika vakazowana mukana wekubuda munyika muna 2005 vachinotsvaga mafuro manyoro kuMalawi. Vanoti zvinhu zvakambotanga zvakavaomera semunhu akanga asiri kwake, asi vakazogadzikana vakakwanisa kuzovhura chitoro chavo icho vanoti chave kuvapawo mari yekuti vakwanisewo kubatsira kubhadharira mari dzechikoro vana vanoshaya vekunharaunda kwavakazvarirwa kuKaroi. Ndatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini muZimbabwe ndakabva mu 2005 kuya kuno kuMalawi, and ezvinezvi ndine 17 years ndimuno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
VaJonga, ini chakaitika kuti ndiri kuno kuMalawi matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabhizinesi ekuita. Saka ndizvakaitika kuti inini ndiuye kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi, ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vaJonga kuMalawi, ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware. Ndirikutengesa zvinhu zvangu momo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrico nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizvo zviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
VaJonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo, and ndinofunga zvisingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo tichiitaita then mabhizinesi edu then tiita sei, tichivatumidzirawo vanhu vokumusha kwechouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo singaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi, asi nzvimbo yokuti tinogona kuda sei tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga stendi hurumende yekuno yatitorera futi. That's why kunoku tichingochengetawo tumari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje pakuchadzokera chiZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushaya kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndokwatiri kukohwa zvinhu kuti tibatsirawo ikoko kuZimbabwe. endi vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi endi nevabatsirawo futi kuvatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kuti ivo vaone chioviri. Vamwe vanoenda kumabasa kure kure vanoita mainterviews, then ini ndinovabatsirawo nematransport nekamari kandiri kuwana kari kashoma, but aiwa tiri kuita zvinhu zvakanaka kuno kuMalawi.
Kune dzimwe nyika zvakaita sekuSouth Africa nekuZambia, tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo. Imi kuMalawi muri kugara sei?
Aiwa, kuno kuMalawi tiri kubatwa zvakanaka, endi Malawi yakasiyana nedzimwe nyika. Malawiyanzi vanhu vakanaka, endi tinobvumidzwa isusu maZimbabweyanzi kuita business redu pese pese, because ivo vakaona isusu vanoona se vaona hama dzavo. Endi shona iyi yatiri kutaura pastudio 7 iyi inonzwika pese pese kuno, kutokona kutaura pese patinoda, even mubhazi tichitaura shona, endi iseka futi, endi aiwa ivanhu vakanaka Malawiyanzi, endi tinotenda kuna Mwari kuti Malawi vari kutibata zvakanaka.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaAlexander Konda Sakara vari parunare kuLilongwe kuMalawi naJonga Kandemiri weStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupuwa pachena vana vavo vane dambudziko iri. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mumwe wavabereki ava vaBernard Mujei, avo vane mwana nemakore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga, vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupuwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike makumi maviri nemashanu.
Zvakatibatsira chaizvo, zvikuru chaizvo, considering mishonga yacho madhuro yari kuita. Zvakatibatsira rikuti dai zvaramba zvakadaro, zvabatsirawo ruzhinji rwese rweZimbabwe, because condition yatina nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona zvichiri kubhenefita zvikuru sevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vaona rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora gumi pamwedzi nechidimbu, vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bottle choita kuma 9 tongoita pa $10 anogona kuchishandisa mwedzi nehafu. Mukada kuti mutarise kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapo, tozotenga futi masirinji acho ekubaisa. Apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubaisa, saka zvinobva zvatiringitira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni, avo vane mwanasikana nemakore gumi nematanhatu ane chirwere cheshuga, vaudzawo Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi kana tichita machallenges nekuwana mari tenga mushonga weshuga, nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Tiri kubatsira vana vane makore 25 years achidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika basi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvita izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society, ndova takabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore makumi maviri nemashanu vanenge vasina mari dzekutenga mishonga, nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge ukwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe kodze vabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza university akusenzera kuti akwanise kuchitengerega mushonga
chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho kuoma mitezo kudumburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa nezuro manheru. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaruns makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vati chafa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaradidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints gumi ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinano chegumi nenhatu Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaruns makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. MaChevrons ave kugadzirira mutambo wavo kugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo kugumisira weAfcon 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors atove munzira kudzoka kumba kubva kuAfcon uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungororo wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozvize hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSparks kuTunisia itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaitana naKambatini ana Mashawo Munetsi ana anipo hatina hatibudiriri nekuti hatigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United George Mdiwa anoti zvinhu hazvisi kufamba neuZimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 year old ari kubva kucollege kuendesa national team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuto kuri kubasa redu renhabvu iri kudhirira mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akambonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAfcon uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona naakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
muchirongwa chelive talk na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mpinzwa nhauze isindelele.
Sokuyisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations zendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral votes. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yaguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today. You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number one.
You got an official sanction from parliament.
I don't need
here.
A sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. No. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet today again. Oh. I'm sorry, I can't.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg, udaba lokuthi kuqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegcikwane leli. Kuzo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yaguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana leThe Herald kanye lemisakazo yeZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasvanda uthi bayavumelana lokukhulunywa yiMelika.
Ama observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje yiwumsebenzi wama observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama birth certificate. konke lokhu sikubona ngani iZANU PF yanqaba yenza ama delaying tactics abafuni ukuregister abantu abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya register koBulawayo. Yikho ke sibona ngani isiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama reforms kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho lithi ngalokho.
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza ukuthiwa the alignment of the constitution. The constitution is a in 2013. Aiga lungiswa ayihambelani le electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa nguMnangagwa sakubhala ku constitution kodwa akuka alignwa le constitution. Ikho ke basebenzisa izinto ezathiwa ngubaba uMgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikaMnangagwa ngobuye saba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasbanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxe njalo lelo ngale ZANU PF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingisela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana bafuna ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathi. Ama-political reforms ayakhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nale i-Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente siwabona ama-bills amaningi apha phambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayiqale abe khona. I know of a fact, Luna, there was a time when the ZBC news crew was turned down event AMTC Alliance. We have a cover, but coach, I don't know, I don't know, I don't know.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story beyela iside the story yabo ngoba bona basevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna into yakho iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala kaloku wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani anti yiko umuntu ongadalela even i-litigation nestuff like that.
Lowo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badila nxase basungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngoba siyananzelela ukuthi awunamali even ye-JC $34.32 per kilogram but ungakombela le-foda $4.60 per kg imakethi yezitshalela phansi ngingakuncedisa yini
Mune njalo mlimi okwanda unkosikazi Matilda Masia okhokhele inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena okhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshela ukubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours, but to our surprise, we are not paid today since June.
Unkosikazi Rumbitsaye Ribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu ngoba ungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those money abazange basele into eziningi, but when we were paying back, hey, interest yakhona yayingasahambelani. So kwasithiya kuyukuthi imali lezo zazingasi zingasasisebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigoli Colenborn emthandazo Women in Mining uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumining khathesi mama kulobugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu obuningi, sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sitholiseke imithi.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Thembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-products engiwabonela phana mahle kakhulu and senikhulume nge-market. Omama bavele eBrightbridge, the market for craft is increasing. Sifuna ukuthi nilinke ne-National Handicraft Centre e-Ministry e-Harare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijinyiswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8 thousand asebehlatshwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa uMnumzana Julius Malema lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela i-Cream Restaurant ese-Mall of Africa e-Midrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxukuzela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
have you
one.
Got an official sanction from parliament?
I don't
to be
need
here.
A sanction to be here.
Here I'm an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegates. Julius, I'm sorry, I can't.
Then we will rest it on that because we have appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azithole amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela emsebenzini.
African brothers and sisters,
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungile lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela ezigqatshe abakwamanye amazwe abaningi. Isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Ingcitshi kwezomthetho unkosikazi Thabisen Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhatshi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki, ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela, hatshi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshe yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza, ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshe babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Nomele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka-3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene iqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba zimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisi asibeyizwe bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So ngesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakaze ama flights. So ngaloko indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho lifana yini? Akukho okuguqukileyo.
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho liqhubeka. La icala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage ngoba ekuqaliseni kwakuyi stage esasibiza ababo abafakazi. Kathesi sowungaba laba betheswa icala ubana vetho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane singathi ngesilungu idefense yabo.
Lo mnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha amela amalunga eMthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. Like to kunamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba. U-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele-Russia nele-Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele-Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele-Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi induku lesithi kalifuni ukuthi ele-Ukraine libe lilunga ele-NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso e-South Africa First. Yona ixotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuso. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga. Azangathi amazebobheni ehambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment kuzaba lokuvunyelwa kwabanye abantu, then sizama ukuwasikwiza ama-South Africans. But akusiyo bantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza eqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends, so bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha, hhayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bayijike emsebenzi, bazojika beutshele ezinye izitori or i-weekend vele bayisebenzi, ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalolu hlelo lokuthiwa Operation Dudula alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele ekudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, siyakubona kugcwele ku-social media la kumagrupini amaningi, siyakubona bakhuluma ngakho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni akukho mnandi vele. Si-stress sihlale evalweni, hhayi simqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangane. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, asiyazi ukuthi baplanani ngathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuyahamba njani.
Sihleli kuphela thina, sihlela njama whatever wakudube kuzenzakala yini eqinisweni.
Yes, sibona khonoku kwenzakala ngesikhathi kula khona kuma-special Zimbabwe's permits, ungani lokho kuhlupha futhi. So kini kutshoni konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima e-South Africa as long kungela kukhulumisana, ngoba akuyezwa ngami kuyakhulumiswana, kuyakhulumiswana. But cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama-permit ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngama special permit law. But manje masenga seko, asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithule paper ele South Africa, inkinga izokufaka kuphela ngoba vela uyazi ukuthi kuzenzakalani. Mase kunjalo, so mase ungasela ama permit.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo bala ma permits ona lawo ngakho ke nxa sekubuya njalo labo malema kuyahlupha lokho. Akulikhahlameza kakhulu.
Yasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo. Yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo. Ayiphe inye, akasikhukumeza kakhulu. Sokuhlukumeza kakhulu malema bengumuntu athethe uThembi. Kodwa ma esenza so hayi, which means that asitela backup. So many sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kunabanye yini asebecaba ngokubuyela ekhaya kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke.
Hayi kwamanje akula muntu okukhuluma ngokubuyela ekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthi siyaphathapha but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sethu esikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani ungasela enye indlela esizophela kuyo nxa kuse besingenele labo esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isinzima kodwa bengakele ukusingenela which means besithotha emsebenzini saqhubeka sisele South Africa ngoba akwenzi sithele eZimbabwe lakhunzinjea njengamanje akula msebenzi akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono sasibambelenamanga
bangalixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani khona
sonqinga babudule dala thina thina dala sincinga athina njengabantu bekabuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzima nzima wathi azokunzima ma yike sizohamba funa hayi nothi manje sase-eli bamthemba asunqamelana amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezima to early
ye phosele okugcina mahlako
hayi mina ngikuthoyo kuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyaziyo abafowethu kwena abayenza kota abakhulanayo kodwa uNkulunkulu nguyaziyo asazi bazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi yinto engekhoyo vele asicabani asunqamelana amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasiza sidala amazimbabweni muri yonke le ngisebenza kuthi lamazimbabweni yiwo bodwa yiwo bodwa yithi sodwa asunqamelana amanga hayi sizabona ngakho ukuthi bazayenzani.
Lo mnumzana Nhlanhla Msuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobe leSri Lanka ngamaranzi angama-22 emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Limidlalo isetshenziswa inhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka 2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye ama-runs alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola ama-runs aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole ama-runs kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya ama-runs alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye ama-runs angamachumi ayithoba munomunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu kunqoba elikwenze eleGini nge-2-1 emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingiyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade
ethungamela iqembu le Lunomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ekakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emidlalweni weGini abanjengabo Khudama Hachi labo Zemura ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ubana ke ngabe baphiwa amathuba emidlalweni lesemuva bese ngenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo ihlezi emsileni wengalani yeSwasa Group B ile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kwesibili linqotshwe nge-2-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba olumelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni we-hockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyange leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye leSouth Africa iNamibia kanye leUganda kusibaya sikapool B kuleZambia iNigeria iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSthandwa.